manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 11/2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara maofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCOVID-19.
Isvarimi vekuno kumwenezi tabatiraura maoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga ino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe mombe dzedu dzichapera kufa ipo pamombe ndio patakatarisa ndio panera mangwana redu ndio patinopona napo kuimisa vana kuchikoro zvino kana nzara ikadzokazve iri ringava gangaidzwa mukati mukurarama kwedu.
Varimi vekumasvingo vochema-chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti ravhara mahofisi aro munyika yose kwemazuva mapfumbamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zeke yakazivisa nezuro kuti changa yakavhara mahofisi ayo kwemazuva mapfumbamwe kusvika musi wa19 zvita gore rino. Mapata anopikisa nemasangano anoongorora sarudzo anoti kunyange achiwirirana nedanho rekuvhara mahofisi senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 anoti hazvifanirwe kukanganisa mabasa ekunyoresa kuvhota sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelections tanga kwegore rinouya. Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vanoti ZEC iri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kuti zvizvarwa zvemunyika zvisaone nguva yekunyoresa kuvhota nokudaro bato ravo riri kufunga kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti amanikidze ZEC kunyoresa vanhu kuvhota.
Mudzoko uri kuitika neZimbabwe Electoral Commission nderekuti kune inonzi weaponization of COVID-19 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisawana nguva yekunorejista kuvhota. Ndosaka tichitarisira kuti nyaya zvo zvinofanira kuenda kumatare kuti paongororwe kuti nyika inogadzirisa sei nyaya yekuti tidzivirire vanhu kuti vanhu vasabata COVID. At the same time timeke shuwa kuti vanhu vanoexercise their constitutional rights.
Vebato reMDCT vaWitness Dube vatiwo vanoona kuvharwa kwemahofisi eZEC kuchikanganisa sarudzo dzemabyelection kuti dziitwe nenguva pamwe nenzira kwayo.
Uyezve zvinongotirwadza kuti tichatadza kuti tiipamwe maelections edu nenguva kana kuti nenzira kwayo nekuti ZEC yambovhara maofisi.
Vadzwe vanoti kana ZEC yave kuzovhura inofanirwa kuita zvose zvayaifanirwa kuita munguva yayanga yakavhara.
Asi kana vakuvhura tine chishuwo chekuti vachagona kuti vaite zvese zvavaifanirwa kuita nemazuva iwawo avanenge vavhara kuti tisasarire kumashure panyaya dzedu dzemaelections.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats Muzvari Linda Masarira vanoti kuvharwa kwemahofisi kwakakosha sezvo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera munyika. Asi vati zvichakanganisa zvizvarwa zvemunyika zvanga zvauya kuzororo kuti zvinyorese kuvhota.
Tinotarisawo zvakare kuti kune vakanga vavhakacha kuno kuZimbabwe vachiti vanoda kuzononyoresawo kuti vagovhota muna 2023 asi hurongwa uyu hwekugadzira kugadzirisa nyaya dzeCovid-19 kumahofisi eSEC uchakanganisa zvakare vakanga vavhakacha. Asi izvozvo tinotenda urongwa iwowo nekuti kuda kuchengetedza zvisarwa zveZimbabwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti danho reZEC riri mugwara mechibvumirano chakaitwa neZEC nevane chekuita nesarudzo sezvo zvichidzivirira kurwara kana kufa kwevanhu. Asi vaBobosibunu vanoti vanokurudzira ZEC kuti itsvake dzimwe nzira dzekuita mabasa ayanga achifanirwa kuita isingaise upenyu hwevanhu panjodzi.
However, we still continue to execute into possible other methods of conducting the same activities without necessarily endangering everyone else involved in the electoral processes.
Hatina kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa kana murungi wemisangano vaMike Bima vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakaudza nhengo dzepolitibhiro mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabyelection emakanzura nevamiriri vemuparamende dzichaitwa gore rinouya. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe. Vamwe vanhu zviuru zvitanhatu nezana rine makumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana maviri nezvina. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri sezvinokurudzirwa vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nechimwe chete negumi nevasere. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tichiri panyaya yecovid-19, tabata nyanzvi munyaya dzehutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Zvinoshungurudza kuti COVID iri kuramba iri kupararira muZimbabwe. Sezvatinoziva kune Omicron variant yakadiscover kuBotswana neSouth Africa. Seems inenge iri kupararira in Southern Africa including Zimbabwe. Saka this is concerning particularly vanhu vakuenda kumanguva yemaholiday ezororo yeChristmas neNew Year vanhu vachiungana. Manhambas anga angoramba achiwedzera kukwira.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuti vasange vachibatwa nechirwere ichi munguva ino yezororo ramuri kutaura iri?
Zvandingataura chekutanga ndechekuti mushonga mukuru wekuti COVID isaramba ichipararira kubayiwa nhomba. Saka kana pane vasati vabayiwa nhomba, ngavaende vanobayiwa nhomba nhasi kana mangwana, as soon as possible. That's the first thing. The second thing ndezvekuti traveling kuenda kumaruwa muchiungana vanhu vakawanda, unless it's absolutely necessary like my funerals, it's probably better, especially this time manhambas ari kukwira kuti vanhu vasanyanya kufamba vachiungana. Kana vanevaya vanenge vachiungana vanofanira kunge vachitevedzera atingati maCovid-19 safe behaviors, which means pese pauri zvako munhu mustreet here, mumota here, mubhazi here, mudzimba here mamuri, unofanira kunge uri kufunga kuti ndongwasange ndine COVID, munhu ari panext nei anongwasange ane COVID. Saka panoda kutevedzerwa mamesures aya, like my face mask, social distancing, basic hygiene yatagara tichitaura. Vaya vanenge vane masymptoms vanofanira kuita self quarantine nokurumidza kutestwa. Ndo zvimwe zvandingataura muchidimbo.
Takaona hurumende ichizivisa svondo rapera kuti kune vanhu makumi mashanu vabatwa vaine Omicron variant. Kubva musi iwoyo hurumende hapana zvayazombotaura pamusoro pechirwere chitsva ichi. Munoti kudii nekunyarara kwakaita hurumende?
Abo vange vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari ku North Carolina muno mu America na Ray Choto we Studio 7. Mukuru anoona nezve COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudza Studio 7 zvondorino kuti hurumende iri kuongorora utachiona hutsva hwe Omicron variant uye ichazivisa veruzhinji kana ichenge yapedza ongororo dziri kuitwa. Varimi vakawanda vemudunhu remasvingo vanoti vari kushishikana zvikuru nekunonoka kunaya kuri kuita mvura mudunhu ravo vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba uyo ari kumasvingo anotipa nyaya iyi.
Arimi vari munzvimbo dziri kwaGutu, Zaka, Chivi neMwenezi vanoti mvura yaramba kunaya izvo zvikuvashayisa hope sezvo mwedzi wazvita watosvika pakati kusina kumbonaya mvura uye zuva richipisa zvakanyanyisa. Vamwe varimi vanoti vakange vatanga kugadzirira minda yavo, vamwe vakatodyara mbeu dzavo pakanaya mvura yekutanga kwemwedzi wapera, asi mvura iyi haina kuzodzoka izvo zvokanganisa mbeu dzavakaisa pasi. Mumwe murimi wekachingombe kwaGutu, amai Sheila Mutamburi, vanoti havasisina tariro yekuti mvura ichauya nekukurumidza.
Ha, kuno kwaGutu kwapisa zvisingaiti ndekwavirima zvokurevesa, nekuti tikazvitarisa ka mvura ingadai yakatonaya, asi iko zvino tikazvitarisa yakangonaya kutanga kwaNovhembe kwezvino tatova muna Dhisemba. Apa tatombokavira kavira zvimbeu zvedu. Isusu tiri vanhu vanorarama nokurima. Nokupisa kwakaita uku tikanyanyofunga nezvazvo zvinoshayiwa hope, tinonzwa tichitya zvikuru nekuti tiri kutoona kutoti inenge yatova imwe nzara yatinenge tatarisana nayo zvikuru sei. Isusu varimi vanorarama nekurima sezvatamboreva kuti tanguri takakavira takadi mbesa dzedu takutoona kuti dzichatongokanganisika zvisingaiti. Apa hapana kumwe kwatichitarisira kuti tidziwane. Saka zvinova zvinhu zviri kutishungurudza zvisingaiti.
Kushayikwa kwemvura yekunaya mudunhu reMwenezi kuri kupa kuti zvipfuyo zvishaye mafuro mudunhu iri. Mumwe murimi wekuchipangai kuMwenezi vakabvita mashoko vanoti kurambira mudenga kwemvura kwave kuuraya zvipfuwo zvavo.
Isu varimi vekuno kuMwenezi tabatira ura mumaoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga. Hino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe, mombe dzedu dzichapera kufa. Ipo pamombe ndo patakatarisa, ndo pane ramangwana redu, ndo patinopona napo kuimisa vana kuchikoro. Zvino kana nzara ikadzokazve iri ringavagangaidzwa mukati mokurarama kwedu. Saka tinongotarira kumatenga kuti mvura iyi isaramba ichitidarika kuti inaye upenyu hwedu hugomira zvakanaka.
Kuchema chema kuri kuita varimi vekumasvingo kuri kuitwawo nevarimi vekumashonaland west avo vakaudza Studio 7 kuti vanonokerwa nemvura. Asi nyanzvi munyaya dzekurima vaIvan Craig vati varimi vafanirwa kukurumidza kurohwa nehana vachiti mwaka wokurima uchiripo uye mvura inogona kuzouya vanhu vakakohwa zvakanaka.
Kune vasati vadyara vaya hongu tinoziva isusu kuti varimi vanogona kuti nguva yapera vakutya. Kwete, kunze kwachakanaka tinogona kudyara zvirimwa zvedu, wana mhunga, mapfunde, zviyo, chibage. Asi kuchibage ndauda kuti nini, kana tantakaronga kudyara ndemwaka murefu aiwa iko zvino ndemwaka murefu, kana tisina madiridziro ekuti tizoibva tizoibvisa chibage chedu tinenge taakuchimira. Asi wanasiya bisto gona jigara kutiku chibage koko tuti susu taakuda kukurudzira varimi kuti wajigare iwo mbeu yemu wakari pakati ni pakati, mbeu yemu wakamfupi ni mbeu yemu wakamfupi, ndio mbesa za taakuti kuchibage zinge chijigaru wa nukuti panozopera mvura izo zinenge zaita si zaiva. Kana nchiti panopera mvura ndukawara panopera mwaka wedu kupera kwa na machi kipina mnana April zumzedu zinge zaiva. Kawarimi ngawasache ngawango gadirire kuti mvura ichauya. Kune vaya vanevhu risingaomi pamusoro tinokurudzira kuti moita mokavira mbeu yatoti isusu dry planting ya.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika vaJames Ngoma vati mwaka wemvura uchiripo uye munyika munotarisirwa kunaya kutanga vhiki inouya kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South neBulawayo, kwozotevera masvingo munguva yeKisimusi kuchizopedzisira nzvimbo dziri kumatunhu eMashonaland
neBulawayo kuwanisa mvura ichibva kunana Botswana uku because of yotinoti your cloud band kubotswana isinazvo. atichati kuti cloud bending ichati pure nemuzimbabwe mufikirino kutera iro kunana Tuesday or Wednesday kuti kutesa kuti kunokura basa nzvimbo dzakaita sana masvingo kana chitaura nezvemwako wemvura tichiri pakati pawo sezvo tinotarisira kuti ITCs inowanzotipa mvura yakati wande tichitarisirwa munana December kusvika kunana January February mai inowanzotipa mvura yakati wande asi zvakanenge zvichitarisirwa kuti mvura inotiwande zvive kunana Christmas kusvika munana January.
Vangoma vati babe rutarisirwa kuwana mvura iri pakati nepakati kana kupfuura yakanaya gore rino. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo musangano wa United States Democracy Summit wakasvika kumagumo nezuro, nyika dzinoti America, Australia, Denmark neNorway dzakazivisa nezuro kuti dzaisa urongwa hwekudzivirira pamwe nekuongorora zvikwanisiro zvinoshandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu pasi rose. Nyika idzi dzakatiwo dzaparura urongwa hwekutsigira masangano enhau akazvimirira kurwisa huori pamwe nekutsigira kuitwa kwesarudzo dzakachena pasi rose. Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati musangano wavo wainge wakanangana nekusimbaradza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose uye kuda kuona kuti zvikwanisiro zvinosimudzira kodzero neupenyu hwavo zvawedzerwa. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu vemuPalestine vavhota nhasi musarudzo dzemakanzuru munzvimbo dzeWest Bank dziri mumaoko eIsrael muchiitiko chisati chamboitika chinoratidza utongo hwejekerere panguva iyo vanhu vakawanda vasiri kufarira utungamiri hwava Mahmoud Abbas avo vakakanzura urongwa hwesarudzo dzenhengo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika mukutanga kwegore rino. Vanhu vanodarika mazana mana ezviuru muPalestine vakwanisa kuvhota nhasi mumatunhu madiki 154 ari muWest Bank. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMavelous Mhlanganya huye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibize. Tinokuchingamidzai muchirongwa muzvare Chibize.
Makadi zvenyu vachoto, dai zvikuru nekutaura neni.
Totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipangamazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kurei nokuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese, even kuzifa chaiko. Kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinoipa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawane rutsigiro rwakasimba ndirokuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani. Uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete. Saka voice yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nokuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete. Plus anenge achingomirira vasikana chete, asingamiriri hora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi reZifa, muchiri mubhodhi here?
Kwete, handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumiririra bhora ravanhukadzi iye zvino. Ini ndinongo vaadvisa ndiri kunze ndichingovati apa dai madai, apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka varume dai vanga vachitinzwisisawo. Vanga dai vaitora Sesu takambogara muzifa board for 10 years ndichimirira bora ravanhukadzi. Dai vachichitoro chipindo even kupinda pa vice president chaiwo wezifa tinokodzera. Kuneni kuna na Mavis Gumbo, kuna na Miriam Spanda, kuna na Cecilia Gambe, vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer pa level iyoyo. Vati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora havasi mukati. Vanotongotiwo pavawanawo mukana wobva vataura.
Imi makanga muri muzifa board sekutaura kwamaita kwemakore gumi. Ndezvipi zvipingaidzo zvamaisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezifa board vari vanhurume?
Zvipingaidzo zvatainyanya kushanda kuona tiri muzifa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha. Asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence, vasikana tisakatanga kuqualifya kuAfrica Cup of Nations. Asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai, vasikana tivatende havazvidi. Zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhukadzi for makore mana, zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro. Saka varume havadi kuti vasumudze musoro, handisi kuti ikaucha here kana kuti chii chinotikonzeresa kudaro, but zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira. Because patanga tave nepatave zvinezvi, tingadai iye zvinezvi takurwana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL, but zvakatadzika nokuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva.
Chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane mweita chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa?
Dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana, tinosvorana. Ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo, ndinoti dai ndandirini ndiripo. But hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chivizhe, ndofunga bhora rinongobudirira. Ini ndikaranawo resi yangu, ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana sezviri kuita iye zvinezvi maichikosi. Pavakapinda muchinzvimbo chavo cheuchairperson, vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei, apa topaita sei. Bhozvo zvinhu zvanga zvaramba. Munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongorore, anoona kuti apa ukadai, apa ukadai unobva wazvishandisa. Vati vanhukadzi, kungava kupolitics chaiko, kazhinji chinodzikisirana. Isu tisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi, pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muAfrica. Bati ninye kuti tinodzikisirana pasi.
Mashoko enyu kuvatsigiri veStudio 7 vakateerera muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Mashoko angu andoda kusiyira vanoteerera Studio 7 ndeyekuti vakadzi ngatisumukei, ngatibatanei, ngatitsigiranei, ngatitarisei pfungwa dzevanhukadzi. Hozi munhukadzi akasimbira pakuti akabata chinhu anoda kuti nyika yese igutsikane. Uyezve zvakare ukadzidzisa munhukadzi wani wadzidzisa nyika yese. Saka ndinokumbira iwo vatsigiri vese kuti ngatisapatonei pavakadzi, even kupolitics chaipo ngatisapatonei vakadzi ndokuti tibudirire. Mazvita,
tinotenda muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano paStudio 7.
Mazvita henyu nokundipawo mukana.
Avo vanga vari chipanga mazano cheZimbabwe Women Football, muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipuhwa nemusi wemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Asi nhasi uno machipagurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveraramo inoitwa nevasungwa, zvikuru tichitarisa hedu vanhukadzi vanenge vapedza mitongo yavo vabuda kunze voenda vonedza kushanda nemasangano pamwe nemakambani anenge akazvimirira kuti tione kuti vanhu ivava vanenge vashanduka here kana yatingati kurehabilitetwa. Tinoonawo zvakare panguva imwe chete iyoyo sangano reZimbabwe Prisons and Correctional Services rakaparurawo chirongwa chinenge chichibatsira vasungwa vari mumajeri cheprisoner employment program kuti vange vachiwanawo unyanzvi hwemabasa vachishanda kumakambani akazvimirira pamwe chetewo nekunge vachiwana mari inenge ichibatsirawo mhuri dzavo panguva iyoyo yavanenge vari mumajeri. Asi nyaya yatiri kunyanyotarisa zvinhu ndeyekuzoti kana vanhu ivava vachinge vazopedza mitongo yavo vabuda mumajeri vari kuzoenda here vachizoratidza kuti vanhu vashanduka maitiro avo kana kuti vanhu vavandudzwa raramo yavo pamwe neunhu hwavo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga.
Chandinogona kutaura ndechevanhu vakapedza kupika mhosva dzavo madzimai atiri kushanda nawo kunze tichiti isusu madzimai aya anoda rubatsiro rwakakura chaizvo kana vari kunze kupinda vari mukati. Iwo mabasa emaoko aya vanoita vakaita vari kunze zvinobatsira chaizvo nekuti kana uri mukati umu unenge une pfungwa dzakawandisa saunenge uchifunga saka hazvizomira zvakanaka.
Asi muri kuona here vachizoshanduka kana vabva kumajeri ikoko vabuda kunze mayo kushanda nawo vachiratidza kuti vanhu vaumbwa patsva kana kurehabilitetwa?
Vazhinji vacho jongaka havashanduki nekuti mamiriro akaita kunze kunonguka ndo anoita kuti vasashanduke kazhinji kacho. Iyo nyaya yekusemwa nezvakadaro daro nekushaya chekubata chaicho vanotoona kuti ndikatopara mhosva ndikadzokera zvangu kutorongo kuri nani nekuti ndinowana chekudya, ndinowana chekupfeka, vanhu vanongouya vachingondiona. Saka unoona kuti vanhu vazhinji vanotongopara mhosva nekuti kunze kwakaoma, hakuna mabasa. Vazhinji vacho havapinduke jonga. Vazhinji vacho vanotongoona sendo atove magariro avo kusvikira Aleruya, amen. So machanzi acho aya variko vangu vanototi haina ndife ndakadzokera zvakare kujeri handidi zvangu zvekudzokera kujeri. Kwozoti vamwe asati atombotongwa nyaya yake anogona futi kutopara mhosva ari ipapo ambonzi agara mujeri 3 months akamirira kuti atongwe but achingobuda mujeri imomo akutonopara mhosva otobatwa tove nemhosva kana 3 pamusoro peimwe yaanenge akatopara. Saka maonero acho anenge akatoti omei zvimwe zvacho zvinoita sekunonzi vanhu vane mweya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Nyamupinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kumukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa tanga tichitarisa nezveshanduko inowanikwa nemunhu kana achinge abva kujeri. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakaparurawo chirongwa chekuti vasungwa vari mumajeri vange vachiwana mukana wekushandawo kumakambani akazvimirira kuti vawane ruzivo pamwe chete nekuwanawo mari dzekubatsira nadzo mhuri dzavo panguva yavanenge vari muusungwa. Anokuonekaya nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara mahofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Varimi vekumasvingo vochema-chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakala bene-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZEC isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lumkhakha awugcinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokhu esikubonayo, thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khona polindu.
Ibandla le-MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo we-Congress ekuqaliseni komnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-Congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Sile ngxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha ake sijayiveni. Nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sija sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke, njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo, iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron, njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisisa oqhutshwe i-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esiqoqelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finis Ncube kuwadi 7 ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade besebezihlalele, ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancediswe bebuthaniswe bekhunjuzwe. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele. Abalaleli lamaradio ngoba abambi ngaphakide.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinics lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kimi it's 7 kilometers, lentshela nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana laleyo.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakhamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge lahlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho liyekethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
So engakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile sokuvuke sokukutsha. And okuyikho futhi embone engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho kabangeke basabanjwa i-COVID. Badinga nje ukuthi bakhunjuzwe ukuthi kuphendukile sokuvukile sokukutsha, njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
osakhulayo Arnold Moyo wakobhekule Matobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezijiyeneyo.
Ujika kwale COVID eyi kuyasethusa kakhulu, kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho. Siyethukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 sumemetheka lasesikolo zemaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni.
Lapha eMathebeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo. Mzingwane District sile Sihlengeni High, Haumine le Mzinyathini, kuthi eGwanda sile Hwali Secondary, kuthi eBeitbridge sile Bembe High le Chamnangana, kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary, kuthi eBulilima le Changwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo inenga likahlolwa.
Ukhanya ngani ama-testing kits abe shota lapha ukuthi abantwana laba abalisi bebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosikazi Rutosh Kotsore utshele lo msakazi ukuthi balawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakuthaza uZulu ukuthi alandele isiqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezibalisa ukugqoka ama-mask, ugeza izandla njalo nje ungazondelelani kana nokuhlatshwa iJackson ne-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisitshiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhla ka-19 kuyona le inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, izeki ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo nokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19, kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilihlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi yalenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-MDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Witness Dube.
UPresident we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue. Into eyaziwayo ukuthi MDCT indaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye, sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona. Njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year, kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina. So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ningathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi. Njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa iGet Out the Vote campaign olwaqala asolulezinyanga thile sibile lwaqalisa eizeki yona ingakathi izayenza iblitz zayo lezi. Thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka ukuthi abantu baregister ukuvota. Sike sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa labanye eHarare bekwenza ngalokho. Ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lweCOVID olokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lowo mkhankaso. So sokusiba into esiyenza singathi singabantu abequmthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama-civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya baregister.
Siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi. Yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke aweMDC. Ungathi lokhu liqiniso yini? Balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe?
Usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele. Sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha khona ngeviki eliphelileyo. Hayi, abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi kungaba yindlela yokuthi kuthelelwane i-COVID. Ngakho hayi, ibandla liphilile, ibandla liyakhula, ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuma laqina lathisaka. So silethemba elikhulu lokuthi asiqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.
Lo umnumzana Witness Dube sikhulumelise ibandla le-MDC team. Isizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo, amazwe abalisa eleMelika, Australia, Denmark leNorway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembo lapho kuthengiselwana impahla. ELiBya lithi alisoze liveze uluhlu lwalabo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga. Njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nodokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo. Sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Kanda ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Yebo baba, lamahlabi ezulu linjani ngapha?
Siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus lingani lilokhu liqansa nsuku zonke. Kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Inani labantu ababanjwa umkhakha lo webhubhane lwe-coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli, lokhu behlangana, abantu besenza iziminye eminye edrobheni. Njalo nxa abantu lokhu besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask, ubhubhane lolu alusoze luye ndawo, njalo luzabe lokhu libuya lemikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kathe sokulaleyo okuthiwa i-Omicron. I-Omicron le yiyo njalo eyenza ingani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha eZimbabwe siyatholakala. Yikho kukhanya kuchiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lona lolutsha olusha olwe Omicron.
Wona umkhakha we coronavirus omutsha lo okuthiwa yi Omicron lo unjani? Ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa, kungakuyikho yini lokho?
Umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi, lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo thina, esikubonayo asake sikubone lapha, ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba konke umuntu ohlala khonapho le ndlu, khanya uyanamathela. Yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani, ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu, uzaqeda impilo zabantu abaningi, ngoba impilo imphefumulele yabantu, abantu bayawudelela. Nxa bewudelela uya phambili umkhakha lo, umkhakha omubi. Yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawuqinanga lo.
Inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lokumgoqo ye-lockdown, ubona kulinyathelo elilungileyo na? Nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa, wena ubona njani udaba lwe-lockdown lolo?
Hayi, mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiya phambili. Njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu, ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela. Abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya esibhedlela, esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu. Yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma uma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le ekhona, ngoba le ekhona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo, njoba uzwile inani ukuthi liyaxansa ngelanga langelanga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyalivalelisa Mahlabezulu, lawe baba Chris Gande, ngicela lizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo, uzathatha imphefulo eminingi kakhulu ebantwini, awuso mkhakha ozodlala lathi lo. Sicela umuntu wonke aziphathe. Siyabonga.
Lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe inisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sibongile Banda, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Uqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo.
Ndaba lokho esingenileyo kukade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 besithi ba-witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sifithi siyadinga upresident wethu. Asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo, sokuyaqala-ke i-trial. Yikho nje kulokhu kuphosponwa, njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona, ngenxa yalokhu nalokhu, kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke.
Njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane abemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke?
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni. Umama wabulawela abantwana phambi kwakhe, umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe, kwasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya. Kungeza-ke kulingani lo mama ongazange abone lwanamhlola owenzakalayo. Siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence. Kuzisa ubuhlungu kudengiseni ukuthi ngaphakathi isonda asikaholi. Ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuzukufanana lalwana umuntu ongabonanga umbuqazi. ngoba yena kwesikhathi lengqondo yakhe sisesaba ngisho lehlamvu nxa linyakaza. Ubona umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho, kungumhlola ongakanani. Thina siyisizwe samaNdebele, sisizwe samthwakazi esigcina amasiko. Kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho. Akala angamkhalela, akala amkhalelayo. Akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokuka mama wonke elizweni.
Sesikhangela lamuhla ke basalele kakhulu yini abesifazana emathebeleleni.
Amathuba wona azele azange alingani and alokhe engalingani, yikho okwayenza kwaba lethwakazi Republic Party. Umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho, abantwana abasalayo abanye abalama-birth certificate, kunzima ukuthi babathathele ama-birth certificate. Yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngabhala ngapha, bayathathelwa ama-birth certificate. Kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani, abanye sebelama-40 years, abanye sebelabantwana, bavele benjalo nje abasebenzi, abazange bafunde. Imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende, lezi zimali ezamabhizinesi, abazitholi ngenxa yobana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi. So amathuba abomama azafanana njani? Umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980, elokhe khonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-streams wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni. Nxa ehlala ekhaya ulokhe eqhubeka ethwala amanzi ngezibholaneni ezikhathana, alingani amathuba. Unanzelele labantwa bethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu, abakhulumi ulimi lwethu. Umntwana usephambanisekile. Okwesibili, abantwana bethu bafunda ezikolo ezikhatshana. Bengikhonapha eduzane nje eflabhusi lapha, abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane, grade 0, bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile. Uzabamba nini umntwana? Uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade emfundiswa ngutitshala ongasowezintwini okade emfundisa elokukiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona.
Uhlupho lolu lungaqedwa ngani?
Singakatholi uzibuze, singakubongela ukugebha amabhoholo, ukwakha izikolo eziseduzane. Nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone, abantwana bebelokhu befunda. Kodwa okukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi, senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi Amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani Amayelo.
Ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni. Nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sidla sijayive. Akukho meseji engakanani ngoba phela ngekho yonke into ibe nemeseji. Siyazi siyagida silalele isikhathi bani. Ma kumele kugidwa kugidwe, ma kumele kulalelwa kulalelwe, lapha kulalelwa kuseni kuyagidwa kuphela. Sizwakhe ajayiva amayelo namasileyi namabhudwa. vele ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela amakhaya. Ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi, ngoba nami ngangayilaleli ngisakhula, nami ngangiyibhekela phansi ngisakhula, kodwa ngathi sikabe ukuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wasengifaka kiyo. So nami ngizama ukufaka laba bantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba, ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa. Yibo ngisithi mangisithi amayelo, angitsho nje amayelo ngebala, ngitsho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangele ukuthi bangayilaleli irumba. Hayi, umculo wami ubuyo yonke indawo online bo-iTunes wathi konke lobo Spotify ukhona, kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube, bangawusheka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo. Hayi, bazakhulisa
labo-ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alo mculo, ukuthi kugida abehlukileyo mbe hhayi kuyafanana nje.
Ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo kuvidiyo ngini-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayelekileyo ugijimisa inyawo zombili erumbeni. Ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekete nokusheka abantu beshekisa amaqolo. Ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days, so that le ngoma ingene nakuntsha, ayilalelwe wonke umuntu uyes got a good taste yomculo sikhiwa ndinovela ngapi laba balendlebe enhle yomculo. Yebo, sizwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho. Sesikhangela labo asebewubukile ebulenjini ku-YouTube, kumbe usathemba ukuthi baningi abakhona bezakubo.
Hhayi, qinisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angabe ngemali engakanani, umbuze ukuthi kona imali ziyangelwa kuto kuthi ungabe kumnani. Nami ngeke ngithi ngisuthisekile nama-views. Izifiso zami ukuthi ngentanga ngithi ngiyibuka itshaya half a million views, ngizathi hhayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona, sikhangele mhlawumbe ne-population abantu bakithi sengingathi hhayi ngiyisuthisekile. Kodwa ngifisa ukuthi umculo lowo uhambe, ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningi kakhulu, bayisheye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu, abantu bakholise bagide ngoDisemba awajayive amayelo. Phela ngingomgidisi wamayelo, kanti siza kuthi asijayive isizwe, abajayive abantu. Rumba to the people.
Yeah.
Leyo ingoma entsha kaMandela Sikhobokhobo ethi amayelo yena esixoxelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani, nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke. Olivalelisayo, Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.